Zimbabwe Council of Churches, ZCC, yaita munamato wekunamatira vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika muurongwa hwanga huchikokerwa nemunyori muZCC, Reverend Kenneth Mutata. Vakwanisa kupinda munamato uyu mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLove Mo Maduku.
Can we stretch our hands and pray for our president?
Thank you.
Our God, who changes times and seasons, the God who deposes kings and raises others, the God who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Hear our prayer for our president-elect, Emerson Nabozo Mnangagwa. Steer in him the desire for repentance and a fresh start, and know him with the boldness to do the right things. Enable him to appoint the right people without fear of being unpopular. Perfect him, protect him and his family from bodily and spiritual harm. We pray especially for his wife, Auxilia Mnangagwa. Let her be the mother of the nation. In her modesty, in her kindness, in her integrity, and in her advice she gives for the building of the nation. Oh dear God, let Emerson Nabuzo Mnangagwa be covered by the spirit of wisdom and of understanding, of the spirit of counsel, of mind, the spirit of
vachitaura mushure mekunamatirwa vaMnangagwa vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzine runyararo zvinova zvakavafadza.
Tinofara kuti takachinja senyika tikaita sarudzo dzine runyararo kunyange mukutsvaga rutsigiro. Izvi zvakatipa manyemwe senyika kuti tinogona kuita sarudzo dzine runyararo kana tazvipira. Kunyange kuvhota kwedu ndinoona sekuti takagonesesa zvikuru.
Vativo shuviro yavo ndeyekuti vabatane nevavaikwikwidzana navo musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati kunyange hazvo vanhu vakasiyana pamafungiro, zvakakosha kushandira runyararo munyika.
Sehurumende itsva tinofanirwa kuzvibvunza kuti zvii zvatingaite kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Kune vamwe vari nani asi tine vachiri kutambura vanoda kusimudzirwa nehurumende, asi izvi zvinogoneka chete kana kune runyararo.
VaMnangagwa vati chinangwa chavo ndechekuunza pundutso kunyanya kuvarombo, asi vati izvi zvinobudirira chete kana munyika muine runyararo.
Ndinotetera kune vandakakwikwidzana navo kuti pamakore mashanu pane zuva rimwe vanhu ravanotsvaga mutungamiri. Saka kana izvi zvapfuura, tinofanirwa kubatana tofambira mberi.
VaMnangagwa vati vamirira kugadzwa kwavo sezviri pamutemo. VaMaduku vatiwo chakakosha munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo zvakakosha kuti vaikwikwidza vatambire zvakabuda musarudzo.
Ndinoda kuti kune vanhu vese veZimbabwe, sarudzo inouya ichienda ine kakamwe pa5M. Yatopfuura yapfuura, toshanda futi tanga tarisa kuti nyika yedu ibudirire ifambe zvakanaka. Tinoshanda neanenge awina, vaya vanenge vari kuopposition, tichiopoza zvatiri kuonota zvisiri kunaka zviri kwane munhu iyeye. Asi tichigadzirira futi pane next election muna 2023, tokukwidzanazve. Chikuru ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Paichizongowina munhu umwe chete, nekuti pese panosazo paranga pachingowina munhu umwe chete. Saka mapresidents vanga vari 23 bati paichibuda munhu wani. And vaiva vasina kubudirira vanhu vakawanda haunotsamwa nazvo kana kusafara, asi bvuma kuti election yaitwa toenda mberi nenyika.
Sangano reZCC rinoti rakakoka vose vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika, kusanganisira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vasina kuuya. Reverend Mutata vatiwo vakakoka kuita munamato uyu zvechimbi chimbi zvinova zvingava zvakatadzisa vamwe kuuya. Asi vati semakereke chinangwa chavo ndechekukurudzira kubatana munyika nerunyararo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Patricia Modadigwa.